Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 23/2021 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muZimbabwe, vachiti vari kufa nenzara, ndokuenda kuBotswana uko vari kutsvaga upoteri. Achinyunyuta pamusoro pemihoro yevashandi musi uyo sadzaki inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeBotswana inoti iri kuchengeta zvizvarwa zvekuDemocratic Republic of the Congo izvo zvakatiza kubva kutongogara refugee camp muZimbabwe zvichiti zvanga zvofa nenzara. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Botswana inoti pane vanhu vanosvika 125 kana kuti 125 vanobva kuThe Democratic Republic of Congo avo vari muupoteri padhuku refugee camp muBotswana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaiso musi vati vapoteri ava vakatiza patongogara refugee camp vachiti vangavofa nenzara pamwe nekutyira denda reCOVID-19 muZimbabwe.
Vamwe vapoteri ava vari kuti vanotiza nzara patongogara uye vari kutya kubatwa nedenda reCOVID-19 sezvo vari kugara vakawanda pakamba iyi.
Vamusi vati vashandi vebazi ravo vachiri mubishi kubvunzurudza vapoteri ava kuti vaone kuti vangapiwa here kana kuti kwete upoteri muBotswana.
Vapoteri vakatiza vanodarika zana. Handisati ndave nehuwandu hwavo chaihwo chaihwo, asi ichokwadi kuti vakatiza kukamba itongogara refugee camp
kuzimbabwe.
Mukura anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muBotswana Muzvare Thobo Letlhage vatsigira mashoko avamusi vachiti vapoteri ava vachiri kubvunzurudzwa nevebazi ravo.
What I know is that we have people babarumba kuKongo.
Chandinoziva kuti tine vapoteri vari kubva kuDRC. Kana tapedza bvunzurudzo dzatiri kuvaita, ndipo patichava neruzivo ruzere rwekuti vakambogara kuZimbabwe here kana kuti kwete.
Studio 7 anokwanisa kutaura nevapoteri ava padhuku refugee camp sezvo isati yapiwa mvumo yekupinda mukamba iyi. Asi gurukota rinoona nezvemabasa anevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe yevapoma vima vanoti kune vapoteri vakaedza kutiza patongogara refugee camp asi vakabatwa vose. Mukuru wezvezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vanoti chiitiko ichi chinoratidza kuipa kwemamiriro ezvinhu munyika ayo varwiri veko dzevanhu vagara vachitaura nezvazvo.
Mujimbo dzakaita sekutongogara uko kwakagariswa vapoteri vanogara zvakambonikidzana, vanogara vakawanda imomo vachinge vanhu vayakareta emati maconcentration camp kana muno muZimbabwe vanozova makipu. Vanhu vaya vanenge vanzi uye mapinda muno muZimbabwe muri kutiza nzara, muri kutizidza hondo, muri kutiza kumbunikidzwa kunyika dzenyu asi munouya muno mamapotera macho makuita sevanhu vari mujeri.
Vambofana vanoti hurumende Zimbabwe ingakwanisi kuchengeta zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika iyo iri kutadza kuriritira vana veZimbabwe.
Kana isusu tisiri marefugee camp tiri muno muZimbabwe tiri kutokuvara nenzara. Kokuzoti vapoteri vanonzi garai imomo mutimirira kuti tikupei tekubata. Hapo panenge pakaoma vanenge vari vanhu vane nzara vari kutambura ndekuti kana vari vaine vemuZimbabwe varidzi vemuZimbabwe tiri kufa nekuziya nenzara asi tichikwanisa kuzvitsvakira mabasa tichibvumidzwa kuti tizvishandire tichibvumidzwa kuve tiite zvakati zvakati kuti tiwane mari asi zvichiramba kokuzoti vanhu vakavharirwa.
Gwaro rakaburitswa neUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR noti mari yekufambisa mabasa ano mosadhiki ishoma kwazvo izvozvoita kuti sangano iri rideredze uwandu hwechikafu chinopiwa vapoteri vangasvika zviuru mazana mana nemakumi masere nezvishanu kana kuti 485,000 vari mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndimi Shingirai Madondo.
Mende yakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19, ukuwo vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere ichi zvinhu zvinofadza zvikuru. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Simbiso Ranga, vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kuitira kuti chisarambe chichipararira.
Tinoona zviri zvinhu zvinofadza kuti manumbers aderera evanhu vari kushaya nemanumbers evanhu vari kubata chirwere checovid-19. Zviri encouraging. Asizve it doesn't mean kuti chirwere chapfuura. Zvinongoreva izvo kuti panguva inoi numbers aderera asi kana vanhu vasati vabayiwa nhomba risk ichiripo yakati kurei.
Tiri kuonawo zvakare kuti kune vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Tichitarisawo nguva yapfuura vanhu vanga vachibatwa vari kumazana nekudarika. Muri kuzviona sei?
Manumbers aya anofadza kuti numbers vanhu vaderera vari kubatwa nechirwere kana kuti vanhu vaitwa matest vari negative aderera. Zvese zviri kungoratidza kuti zvinhu zviri pari nane. Asi chaanenge ataura ndechekuti kana pachine vanhu vakati wandei vachine chirwere munyika, vanhu ivavo vanokwanisa kuchiparadzira futi kuvanhu vasati vabayiwa nhomba particularly. Saka chaanenge akurudzira ndechekuti vaya vasati vabayiwa nhomba ngavaende vanobayiwa, ndo mushonga ungaita chirwere chisazomuka futi. Kwazvo vanhu vachaungana gore richipera kuvhakachirana pamakrisimusi and so forth. Saka kana vanhu vasati vabayiwa nhomba vakakwana, chirwere chinokwanisa futi kumuka.
Tiri kuona kuti izvo hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zvinomwe nemazana maviri vakabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu vanodarika zviuru gumi vachibayiwa nhomba yepiri. Munoti kudii neuwandu uhu?
Zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachibayiwa. Chandingataura ndechekuti kana tisati tasvika pa 10 million zvichidarika, inova iyo target yehurumende kuti tinge tive neyatinoti herd immunity, it means tichiri kure. Asi I think tinofanira kunge tiri kubaya vanhu vakati wandei kudarika manumbers atiri kuonai.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa pakusvika pauwandu hwevanhu mamiriyoni gumi uri kutadzwa kunge uchinge wabayiwa kuitira kuti chirwere chisarambe chichipararira munyika?
Zvingaitwa zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu varambe vachidzidza kuti chirwere chichipo and mushonga wekuti chisaramba chichipararira kana chipere kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda. Saka kudzidzisa vanhu kunofanira kunge kuri kuramba kuripo, whether munhepfenyuro, whether mumanewspapers, whether vanhu mumacommunities, mumachechi nemumavillages, kuti vanhu varambe vachinzi kana usina kubayiwa enda unobayiwa, uyezve kuti nhomba dzagara dziri generally safe and effective dziri kumubatsira. Chimwe chandingataura ndechekuti iyo nhomba yacho ngainge iri mumacommunities, nekuti tinoziva kuti mamwe macommunities ari very remote. Saka vana wafana ngu wari kufamba ma distances zaka wanda utuwaba iwe nomba but nomba eka uya mcommunity like atunga tima mobile clinics haya things like that zinga batira cha hizo numuzikoro kana even muma city centers ma mobile centers iwa ya I think those mufana nge ziri kuitwa kuti tibaye vana wakati one day.
Tine mwe mtereri watakataura na esondo rino akati izo anga achida kenda unobayo hake nomba yeye kudzivirira COVID-19 asi alikuona kuti izo uwandu wadhanu varikubatwa nechirwere ichi wadzika uyezve uwandu wadhanu varikufa nechirwere ichi wadzika zvikuru nokudaro iye alikuona sekunde pasisina chikonzero chekuti anobayo nomba mashoko api amungape munhu uyu
mashoko anenge apa munhu uyu ndeye kuti iye kana usati wabayiwa une risk yakakura yokubata chirwere kudzikira kwemanhamba of course hongu kunofadza munhu wese unoreva kuti mucommunity in general but munyika manhamba dzaderera asi vese vasati vabayiwa nhomba vane risk yakakura kana kuti vanokwanisa kubata chirwere saka kana chirwere chichingopararira munyika kana chichiri kufamba even though manhamba dzaderera vaya vasina immunity vanokwanisa kubata chirwere nyore nyore.
Nyanzvumiya dzeutano Dr. Simbi Soranga vachitaura vari parunhare vari ku North Carolina kuno ku America. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kubasa nemusi wemuvhuro apo Sadhaki ichange ichiratidzira pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. ATUZ inoti iri kubatana mamwe masangano evashandi vehurumende ichinyunyuta pamusoro pemihoro iri kutambiriswa vashandi vehurumende munyika. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vanoti ivo sevashandi vehurumende vari pazvirango zvavakatemerwa nehurumende yava Emerson Munangagwa iyo vanoti yakabvisa mihoro yavaitambira nemari yemadhora eku America muna 2018.
Sara Zimbabwe zvema sanctions ari kutosi afecta kudarika mamwe ari kutageta mamwe individuals. Isu takatagetwa nema sanctions akaitwa new dispensation yekuti vashandi havachatengerwe kutambira muhoro unokwana kuti vadye vapfeke vawanizogara pakanaka kana kuenda kuchipatara zvapo. Saka masanctions aya ari kutirwadza ari kuita kuti tirarame tisadzaendera vana pazvikoro zvatinodzidza. Chaita kuti tiyenge kushungurudzika saka zuva iri izuva ratichashandisawo zuva rairi kuti tiudze hurumende yedu kuti masanctions avari kutipa semawekers dai vambaisa tazorerwawo chiremerera chataive nacho before pre-October 2018 tisatapinda pamasanctions auya nenyekisendishi ayo.
Saka urongwa hwenyu uhu muchahufambisa sei? Muchange muchienda kumabasa here muchinotaura zvinyunyuto zvenyu?
Iri sezuva ratoyo holiday kwatiri anti-sanctions yekudzvanywa kwemawekers hatina mukisha achazoenda kubasa varayiridzi vachange vari kudzimba varayiridzi vachange vachitotora mapicha emaplakers emaposta vachitaura nehurumende yavo kuti ibvise masanctions ayakatemera mawekers aita kuti mawekers ararame achinonga zvose nemuromo transport allowance ichinopiwa murayiridzi iri pasi pedomtaki nekuvana harisiki council zvekuti akushora kupisanyanya. Saka hatina murayiridzi achaenda kubasa tichange tiri kudzimba dzedu hatitichishandisa maspaces ari online kuratidza kunyunyuta kwedu.
Ihwo urongwa hwenyu hwekunyunyuta uhwu muchahusvitsa sei kuhurumende kana kuti kudunhu resadhaki riri kuungana richinyunyuta nezvirango zvarinoti zvakatemerwa vakuru vakuru muzimbabwe?
Tatopedza kuronga gwaro ratakanyora richazvenge richitumirwa kumahofisi ese zvichiratidza madandemutande pamaemail avo vachionawo masanctions akatemerwa mawekers emuzimbabwe nehurumende yavamunangagwa kuti vatibatsirewo kuvakumbira kuti tiraramewo mukatarisa imwe nguva kusadhaki taitotambirawo mari yainge ichitiremekedzekei tiri pamusoro pekutambira kune vanhu vari kuzambia izvezvi tisita kutambira mari iri pasisa mari yatinotambira isusu 1/6 of sadhaki avarage saka sadhaki yese inofanirwa kuti ibatane nesu pakuchema kubviswa kwemasanctions atemerwa varayiridzi nemamwe mawekers kuti tikwanise kuraramawo sevanhu.
Iwo urongwa hwenyu uhu hwekunyonyota musi wagumi guru 25 muri kuita mega here seATUZ kana kuti mune mamwe masangano makabatana nawo?
Hongu takoka mamwe maboka emarayirisi vari muFederation of Zimbabwe Educators Union ndikuramba tichikoka mamwe maweka trade unions, I don't know about Congress of Trade Unions, the Grammar is our animal organization civil society. Grammar is our animal, the ordinary people. You would take a bagasha, it was civil service, Monica. My service is our Nick. Saramon, we say, I understand that would have benefited. You could support our Badaroma teacher, support our Badaroma days. That's why human beings are never sanctioned. But the lesson is about to go up. But you are better in a super woman to be released. My sanctions are against our civil servant. We try to show ourselves if we suffer to any massives. I don't tell you that we don't have to pay for a machine.
Hurumende pachayo iri kuti izvo iri kukundikana kuita zvainoda zvakanangana nekupa mihoro inogutsa vashandi semivarairidzi ndosaka iri kuti izvo zvirango izvi zvairi kuti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira dzakaita sana America nana Britain zvinofanirwa kunge zvichibviswa kuitira kuti inge ichikwanisa kukugutsa imi vashandi nevarairidzi panyaya dzemihoro unozvitambira sei
Massachusetts haana kuiswa muna 2018 Massachusetts havanoti Massachusetts ndiwaya akatanga kuna 2000 pachipaswa zvidzera isusu taitombotambira mari yaikeita kuti tirarame zvakanaka sevanhu Massachusetts aya angango havanoti Massachusetts anga angoriko even pa time yaiemusin government nepayakapera pachaitotambira kuti mari chakati kukumu chekuti taitokwanisa kutenga michovha tichifamba Massachusetts yaanga ari kusanction hombe ratibaya nyaya hombe mindoga vevaakutungamira izvezvi vaakuunganidza pfuma yose ichiita yavo panguva yanga ine masanctions ava nguva yose vasati vapinda ivo taingotambira muhoro waiita kuti tiraramewo sevanhu asi pavakapinda vari papa ndopataa kutambira $100 isaimbotambira 540 saka ndoratototi kwatiri ndosanction ratoda kuti tairabvisiwa tadzokerawo pachinhano chataivo
mutungamiri weatos vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari muzimbabwe Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remamwe masangano evashandi vehurumende panguva yataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rehurumende asi hurumende inoti zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa nekuti zviri kuvhiringa upenyu hwevanhu. Nhumwa yeUnited Nations iri muZimbabwe pari zvino umo iri kuongorora nyaya yezvirango kuti zviri kuvhiringa zvakadii upenyu hweveruzhinji. Pamwe nekuona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira zvakadii muZimbabwe. Yasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Sangano reWorld Food Program rinoti zviri nezviuru zvevanhu vemuCameroon zvikuru mumatunhu ekumavirira kwenyika iyi. Vakatarisana nenzara inotyisa uye nzara iyi inogona kuwedzera kana mirizhonga iri kuitika mumatunhu aya ikaramba ichienderera mberi. Hurumende yemuSomalia iri kukumbira United Nations kuti ibatsirwe nechikafu sezvo munyika iyi mune nzara iri kukonzerwa nekusanaya kwemvura zvakanaka. Hofisi yeUnited Nations inoona nezverubatsiro inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe vanoda rubatsiro nekukurumidza uye vanhu mamiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwekushayikwa kwechikafu muSomalia. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi tiine hurukuro nevamiriri veMDC Alliance uyezve veZANU-PF vachitaura ivo mabasa avari kubata panguva ino yegadziriro yekunyoresa kuvhota.
Inini ndinonzi Muzvare Barbara Gwangwara Tanyanyiwa. Ndiri mutauriri kana kuti spokesperson wemadzimai Assembly of Women kubato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Kamisa.
Ndinoitwa Salome Eric. Ndiri webato reZANU-PF. Ndiri the vice chair weZANU-PF Youth League kuUK.
Ini sebato reZANU-PF zviwo zvamungati muri kuita pane zvirongwa here zvamuinazvo?
Zviripo zvirongwa zvatiri kuita sebato reZANU-PF. towards the 2023 elections and beyond. Chekutangisisa chatinoda kuti tiitaure nezvazvo inyaya yema infrastructure developments atrukuita mumigwagwa yedu. Tine zvirongwa zvakawandisa zviri kufamba zvichigadzira migwagwa nokuti tinoziva kuti nyika yedu yenderere mberi tinofanira kunge tine ma roadworks networks edu akawanda anofambika murunyore nokuti zvinozoita kuti nguva yekunovhota vanhu vakwanise kufamba tinenge tafamba tapinda munzvimbo dzakawandisa fani dzinoita kuti vanhu vakwanise kuzofamba mune zvakanaka vakwanise kufamba vasvike kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinenge dzine ma polling station kuti vanovhota. Asi tinoziva zvakare kuti pane vane vanoda kubatsirwa towards ma registration. Tine also ma programs ari kuitwa ne Youth League akafanana ne ma online registration atakatanga ekuti pa phone yako chaiyo chaunongoda kutumira message chaiyo pa WhatsApp. Ruzhinji rwedu rweZimbabwe rine WhatsApp because we are cautious kuti kune COVID-19 pandemic and we cannot be meeting and mixing takawanda vanhu vokuita get in touch vokubatsira kuti unonyoresa sei
maita nyanyiwa motifawo mazenye kupedzisira muri kuonawo zviri kutaurwa namuzvare Eric.
Ndinongoda kungotaura ndechekuti hurumende yava munangagwa iri kuleta down vanhu in that ma developments ari kutaurwa ukatarisa kazhinji kachona iroads dziri kumendewa. It's not development. Resurfacing of a road is not development. Vamunangagwa vakanga varipo kubva 1980 kusvika 2021. Saka kuti tingaswera tichinyeperwa nezvemadevelopments aya ekuti hanzi kwazodai, kwazoitwa mugwagwa, kwazodini, kwazodai. Hazvizi zvino zvokuti zvingatikwidza ndege izvozvo zvokuti tingabva tatofara kuti kune development iri kuitwa. ZANU-PF yakonewa hakuna zviri kuitwa. Even ma empowerment yacho iri kutaurwa iyoyo empowerment iri kungoita zvokungoselekta iri kuselekta vanhu vashoma shoma and chii chiri kuvatadzisa kuti hurumende iende kunzvimbo dzatiri kutaura idzodzidzi kuti kune vanhu vari kutambura kovhurwa maofices ezvitupa kovhurwa maofices emabest certificate kotariswa isitebeleland unochema because vanhu vekumatebeleland vari bhita vari bhita hakuna development iri kuitwa nezvimarodzi ari kutaurwa hakuna kungonzwa ku kungai kwakagadzirwa roads kana kuti kuvunilima kwakagadzirwa roads.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa tinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nemakanzuru akasiyana siyana kusanganisirawo kanzuru yeHarare ekuti vagari vange vachibhadhara mitero yembwa yemari dzakasiyana siyana zvichienderana kuti imbwa ihono here ihadzi here uye kana iri hadzi yakamira sei. Asi tinonzwa kuti vagari vari kunyunyuta neurongwa ihwohwo vachichema kuti tadzoserwa kuugari hwaivepo nyika isati yawana kuzvitonga kuzere apo vaibhadhariswa mitero yembwa. Kuti tinzwe pamire vagari, tabata sachigaro vesangano rinomirira vagari vemuHarare, Chitungwiza, Epwete, Rua, Goromonzi neNotoni reHarare Metropolitan Residents Forum vaMarvelous Kumalo. Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu vaKumalo?
Tinotenda.
VaKumalo, zvii zvamuri kupokana nazvo sevagari paurongwa hwemakanzuru wekuti munge muchibhadhara mitero yembwa?
Chekutanga mukoma, tingati vagari vakashamisika zvakanyanya nechiitiko ichi chakaitika kubva kukanzuro yeHarare nemamwewo makanzuro akazoteerawo nekuti izvi vanhu vari kuti zvinovarangaridza hurumende yeudzvanyiriri yaivepo kare nokuti nguva yasmith ndopaive nemutero wainzi doctep. Saka pari zvinowo vanhu muhurumende yenge yasunungukawo vachiti vawanawo kuzvitonga kuzere vanhu venge vachifarawo vachiti makanzuru aakufanirwa kumira nekugadzirisa zvikuru sei nyaya dzine chekuita maringe nemagariro akanaka evanhu vanhu vachiwanirwa mvura yakachena solid neliquid waste zvichinodisposwawo zvichimanejwawo zvakanaka nezvimwewo zvakadaro. Saka izvi zvinhu zvakatyamadza vagari zvikuru sei zvichiuya munguva apo kurarama chaiko kuri kunetsa.
Iwo makanzuro aya vakumalo ari kutaurirwo here kana kutsanangurira vagari zvikonzero zvaita kuti michero yembwa iyoyo idzoswe?
Chakatotishamisa mukoma Jonga inyaya yekuti nguva ino yatiri inoi kubva mwedzi wemuna Septemba tichiuya kuno tenge tiri mubisi tichimhanyidzana nemakanzuro vachiita mabhajeti consultative meetings avo, asi takashamisika izvi zvakuchitanga kubuda isi tisati tapedza kuita maconsultative meetings edu zvabva zvatidzosera kumashure.
Tichitarisawo nerimwe divi vakumalo, nyika kuwana kuzvitonga kuzere kana kusununguka kwamuri kutaura kuti vanhu vasununguka hakurevi kuti mitemo yemakanzuro yaraswa. Imbwa dzinopa zvirwere, zvimbwa mupengo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti kanzuro inge ichifanira kuziva kuti uyo ane mbwa ngano uye dzakabayiwa here nezvimwe zvakadaro. Hamuone kuti chinhu chakanakawo here ichocho?
Ndatanga ndaseka mukoma. Chinopa chirwere sakanyanya imbwa here kana kuti sewage inenge ichingoyerera zvayo isina munhu anoiona kuti iri kuendepi, iri kubva pai, iri kunorasirwa pai. Chii chinopa chirwere zvakanyanya? Marara atiri kungoona tichifamba achirasirwa bese bese. Ndo zvinhu zvatine tichitarisawo mukoma kuti dai vatanga vagadzira izvozvo muguta machena tochienda zvedu kumbwa, kuhuku nezvimwe zvakadaro, kwete kuti zvavakafikirwa chaivo mandates yavo dekoo mandates havasi kukwanisa kudini vasiya vaakumhanyira kumbwa. Tinoona kunge vanhu vanenge vaakuda kuwanda nechigunwe vachisiya maareas havari kukundikana havanofanira kunge vachiongorora.
Saka imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira vagari vamunomirira kuti vaite panyaya iyoyi?
Isu chekutanga tiri kukurudzira makanzuro kuti makanzuro zvaakafikirwa anozviziva, ngaatangewo abatsiridzawo pakuita kuti izvozvo zvifambire mberi. Vanhu vawane mvura yakachena yekushandisa, vanhu vawane solid neliquid waste, marodzi, kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro zvifambire mberi. Kuvagari ifu tinovakurudzira vagari kuti ngavasapotewo makanzuro edu, arambe vachibhadhara. Hongu tinoziva upenyu hwakaoma, zvinhu zviri kurema, asi ngavaroveredzewo vaitewo kuti mari shoma yavanenge vawanawo vapewo kumakanzuro edu kuitira kuti mabasa ebudiriro afambire mberi. Kana izvi zvichinge zvazoitika zvabuda mune zvakanaka, tochizotarisa zvimbwa zvehuku nezvimwe zvakadaro, asi vanhu vachiwana kurarama kwakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakumalo, mwene zuva rakanaka.
Ndatenda mukoma nemiwo.
Manga makateerera kuna sachigaro veHarare Metropolitan Residence Forum vaMarvelous Kumalo muchirongwa chedu upenyu hwedu, chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Chiti tosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muZimbabwe, vachiti vari kufa nenzara ndokuenda kuBotswana uko vari kutsvaga upoteri. Masangano evashandi vehurumende anoti acharatidzira nemusi wemuvhuro achinyinyuta pamusoro pemihoro inotambiriswa vashandi panguva iyo SADAG inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19.
soku izika disenda bako VOA Njebele.